Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina mbudzi 24 2016. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hongu vamangudya vakatendera munyika muno vachitaura nevavaitaura nawo, asi vamangudya vakamunoziva kuti havasi mumiriri waani zvake, havana constituency. Constituency yavo ibhanga ravo ravanenge vachida kuti ringe riri dura remari.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanombomisa urongwa hwavo hwekuda kupasisa muparamende Bill Reserve Bank Amendment Act, iro rinogadzirisa kushandiswa kwemari yemabond notes nechimbi chimbi.
Hanya fio itu terwaza. Boleh sih semua bahasa reduka. Rono tu dah uji kualiti sahaja nak fio. Nengko ya orang kongsiida. Kau tu uskap asyik saja nushaya fio.
Kunyangwe hazvo hurumende iri kuti mafuta edzimotokari azere munyika uye anokwandira munhu wese kusvika gore rinouya, vedzimotokari muchinoi vari kushaya peturu mumagaraji. Varwiri vekodzero dzevanhu votarisirwa kupiwa mubayiro nesangano reRizim Rights mangwana. Mutambi wetsiwa nemukurumbira Charles Manyuchi anoramba mashoko ekuti akaruza bhandi rake. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa nhasi vamisa urongwa hwavo hwekuda kupasisa muparamende Bill Reserve Bank Amendment Act, iro rinogadzirisa kushandiswa kwemari yemabond notes nechimbi chimbi, uye vati vatora danho iri mushure mehurukuro dzavaita nevakuru vakuru vedare reparamende pamwe nevebato rinopikisa reMDC. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nezuro vaChinamasa vainge vakumbira paramende kuti zvinano zvese zvinodewa kuti bhiri ripasiswe zviitwe musi mumwe chete, asi nhasi vati vabvisa chikumbiro ichi pamberi pedare reNational Assembly. VaChinamasa vaita izvi mushure menhauriano dzavaita nemutauri weNational Assembly vaJacob Mudenda, avo vabva vazivisa kuti komiti yeparamende inoona nezvemari nebudget ichatenderera nyika yese svondo rinouya ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri, iro rakanangana nekushandiswa kwemari yemabond notes. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDCT zvakare vari mumiriri wekuwadzana East mudare reNational Assembly vaNelson Chamisa vanoti vanobvumira nedanho ratorwa navaChinamasa rekupa veruzhinji mukana wekupa pfungwa dzavo pamusoro pebhiri iri. Vanoti hazvina kunaka kuti hurumende ityore bumbiro remutemo apo ine mutemo wainenge ichida kugadzira, vachiti bumbiro rinosungira paramende kuti ipe vanhu mukana apo inenge ichiumba mutemo. Vati kunyange hazvo vachiziva kuti hurumende haiterere kana kutambira pfungwa dzeveruzhinji, zvakakosha kuti vanhu vataure zvavanoda. Kunyange hazvo veRBZ vange vari kushambadza zvemabond notes, vaChamisa vati nengo dzeparamende ndidzo dzine mvumo yekubvunzurudza vanhu vadzinomirira.
Hongu vamangudya vakatendera munyika muno vachitaura nevavaitaura nawo, asi vamangudya vakamunoziva kuti havasi mumiriri waani zvake, havana constituency. Constituency yavo ibhanga ravo ravanenge vachida kuti ringe riri dura remari, asi dura iroro kuti ringe ririko kuno minda inorimwa mari ndo kune vanhu. Ndosaka tichiti zvakakosha kuti vanhu vange vachitaura pfungwa dzavo kuti nyika iende mberi. Hongu vamangudya.
Mumwe mugari wemuHarare vaMalvin Mukudu vanoti nyaya yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji yakanaka chose, kunyange hazvo pfungwa dzacho dzisingazotevedzwi.
Tinoona nyaya yekuti vanhu vange vachivhunzwa inenge iri inobatsira, nekuti vanhu vanofanira kunge vachiziva kuti zviri kufamba sei nemashandiro anoita demokrasi nemamiriro akaita paramende, rekuti zvekuti dare rikutonga reZANU-PF rine yatingati pachirungu 2/3 majority kungovunza vanhu inongowo zvayo formality asi veZANU-PF vane manhamba akakwana muparlamende kuti vangoita zvavanenge vachida
tinoona nyaya yekuti vanhu vange vachivhunzwa
mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti danho ratorwa neparamende rakanaka chose uye ndizvo zvinofanira kuitwa pese panoumbwa mutemo
Sokuona kwangu zvavaita ndo zvinofanira kuitwa nyaya dzakaita sedzidzi dzine chekuita nokugadzira kwemitemo kana kuti vo kugadzirwa kwemapolicies ane chokuita novoruzhinji dzinofanira kunyanya kubva kunovoruzhinji inoti tingatoti dzinofanira kubva kunevoruzhinji
kunyange hazvo mutungamiri wenyika varobert mugabe vakashandisa simba ravo pasi pemutemo wepresidential powers temporary measures act kuti mabond notes ashandiswe zviri pamutemo mutemo werbz act unofanira kuvandudzwa kuti uenderane izvi nyanzvi dzemutemo musangano reveritas dzinoti kana rbz amendment act ikapasiswa inotanga kushanda musi wakagazetwa mutemo wemabond notes nemutungamiri wenyika musi wa31 Gumiguru gore rino mutemo wepresidential powers mutemo wepresidential powers uri kupikiswa mumatare nevanhu nemasangano anoti unopikisana nebumbiro remutemo wenyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
Kunyange hazvo hurumende iri kuti mafuta edzimotokari azere munyika uye achikwanira vanhu kusvika gore rinouya vedzimotokari muchinoi vari kushaya peturu mumagaraji mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
Vezimotokari dzinotakura vanhu mumisha inogara veruzhinji vanoti kushayikwa kwemafuta kuri kuita kuti vasashande sezvavaimboita apo mafuta aiwanikwa nyore. VaCasbet Chioko avo vanotakura vanhu kuenda kuBanget vanoti kushayikwa kwemafuta emotokari kwakuvadza basa ravo.
Hanyefio ikutotirwadza kuziswa mubasa redu ka rinotoda uchikwanisa kuti wana fio nenguva yaunenge uchida kuti woti usvika paservice station woshaya fio. Wakutoenda nevabereki kutsvaka fio kune imwe service station inenge itori kure saka hazvinenge zvitotiurayira basa
mumwe mugari wemuchinhoi vatodi nyangana vanoti kushayika kuri kuitwa mafuta zviri kukonzerwa nevemagaraji vasiri kuda kutengesa mafuta avanawo netarisiro yekuzotengesa kana mutengo wakwira
another thing ari kuchengeta petroka for the sake for themselves to make it go higher vachiti petroka yakunesa to increase their prices.
Vanyangana vanoti chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti vanotengesa mafuta edzimotokari vari kuramba kutambira mari yemabond coins. Vanyangana vanoti zviri pachena kuti mari yemabond notes iri kutarisirwa kuparurwa kupera kwemwedzi uno ichanetsa kushanda kwayo.
They refuse these bond notes. Havadi mabond notes. If you are It is written petrol $1.35 per liter, but you cannot take a liter with a $1.35. They refuse that coin. They say, I will sell it for a dollar only. So, if I know my bond notes, is a bond notes. I have a boomer association.
Munyori mukuru mubazi rezvemhando dzemoto vaParson Mbiriri mugwara vaburitsa mapepa nhau nhasi vati mune mafuta edzimotokari anokwanira nyika yose kusvikira gore rinouya asi vanoongorora nezveupfumi vanoti hurumende iri kuhwanda nemunwe sezvo dambudziko remafuta edzimotokari riri kuonekwa nemunhu wese nokuda kwekuvharwa kwemapombe emafuta mumagaraji ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
Sangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights rakabatana neElection Resource Center mangwana riri kucherechedza mabasa akabatwa nevarwiri vekodzero dzevanhu munyika kuburikidza nekuvapa mubairo. Mukuru weZimRights vaOK Machisa vanoti gore rino sangano ravo riri kucherechedza varwiri vekodzero dzevanhu vanosvika makumi masere nemumwe kuburikidza nemabiko ari kuitwa mangwana kuBulawayo. Ngatinzwe hurukuru yavaita naJonga Kandembiri weStudio 7.
Zvese zvagadzirwa makategories edu ese ave nemanominees. Asi regai ndiudze vanhu veZimbabwe kuti chitiko ichi chakatikoshera isusu sevarwiri vekodzero dzevanhu nokuti apo panosungwa vanokurwira kodzero dzevanhu, panorohwa vanorwira kodzero dzevanhu, panourawa vanokurwira kodzero dzevanhu. Kunowanikwawo vakashinga vanoramba vachiindirira mberi semadzimai nevarume avo vatange vachipiwa mibayiro mangwana. Asi regai nditende vese vasina kudomwa namazita, vasina kubuda, nokuti haasi munhu wese anopedzisira achipiwa mubayiro. Asi ndinotenda neavo vose vasina kunominetwa nevakanominetwa kuti rambai makashinga, ngatirwirei kodzero dzevana veZimbabwe.
Ivo vacho vakanominetwa kana kuti vane mazita akasimudzwa iwava, vakasarudzwa sei vamachisa mukati mevanhu vakawanda vanorwira kodzero kudaro?
Kriteria yakazoshandiswa ndeyekuti pane vanotungamira, vatingati maadjudicators, vanotungamirwa naDr. Charlton Sodzo, ndo vakachigara pasi zvino vochitarisa kuti vese ava vanominetwa vangange vachiwanikwa vane manhamba akawanda ndevapi. Ndo vanobva vachichipembedzwa kana kuti vachichinyorwa mazita avo vachinzi ava ndo manominees edu pakategori iyi vari vatatu.
Ndiani anokodzera kuzenga achiuya kumabiko iwaya?
Pane vakatokokwa vatinodyidzana navo vanosanganisira Zimbabwe Human Rights Commission, tingati makomisheni edu ose, maindependent commission edu ose takamainvaita, mapazi ehurumende takainvaita, vanotitsigirawo atingati madevelopment partners and madona takavainvaita, vatoshanda navo vemucivil society takavainvaita, takainvaita president's office, tikainvaita mapurisa, tikainvaita vakati wandei kuti vange vachifara nesu nezvonhu, vanotungamirira blawa yokufiti kato mayor na provincial minister. Tingati utungamiriri nevanhu vatinofungira kuti tinodyidzana navo mukushanda kwatinoita isu veZimrights neERC takavainvaita.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimrights vaOK Machisa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mamirioni nemamirioni yevanhu muAmerica nhasi ari kupemberera zuva rematendo kana kuti Thanksgiving vachidya makarikuni. Pazuva ranhasi vanhu vanenge vachisangana semhuri vachidya nekutenda musiki. Zvimwe zvikafu zvinenge zvichidyiwa zvinosanganisirawo binzi uye mbatatisi. Asi kune vamwe vanoda kuita zvakasiyana vakafanana nevari panzvimbo inochengetwa mhuka yePoplar Spring Animal Sanctuary kuPoolesville, Maryland, makarikuni aya haurayiwe asi anonzi adyewo pamwe nevanhu. Izvi zvinoitwa kudzidzisa vanhu nezvekuchengetedza makarikuni. Vanhu vanodarika 16 vaurayiwa mukurwisana kunotyisa kuri kuitika munyika yeCentral African Republic. Zvuru nezvuru zvevanhu zvinonzi zvaenda muupoteri. Kurwisana uku kuri pakati pezvikwata zviviri zvinoti chePopular Front for the Renaissance of the Central African Republic necheUnion for Peace in Central Africa. Kurwisana uku kuri kuitwa muguta reBria uye muzinda weUnited Nations unonzi wamborwiswawo nezvikwata izvi. Kurwisana kwakatanga munyika iyi muna 2013 pakati pevechitendero chechiKristu nevechiMoslem. Imwe shoroma ine mukurumbira vaWilbur Ross vanonzi vangangosarudzwa kuita munyori wezvekutengeserana mudare remakurukota revakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. VaRoss vane makore 90 nemasere. Asi vamwe vanopikisa kudomwa kwavo vanoti vaRoss vabati vashandi zvakanaka. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Matunu ezanu PF uye masangana anodyidzana nebato iri ari kuita chipatapata nhaka yemakonzo kuratidza rutsigiro rwavo kumutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe pamberi pemusangano webato rezanu PF wepagore wezanu PF annual conference uri kuitwa kutanga kwemwedzi unouya kumasvingo showgrounds. Musangano uyu uchatanga musi wa 13 uchipera musi wa 17. Matunhu ose ezanu PF anoti ari kudawo kuti vaMugabe vatungamire bato musarudzo dzemuna 2018. Asi vamwe vanoti vaMugabe vanenge vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana uye panguva iyi vanenge vasisakwanise kuti vange vachitungamira nyika zvakanaka. Asi vezanu PF vanoti vari kushamisika kuti vanopikisa vanodei pamuchato wedhongi nebere. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge uye vagadzira chirumhanzu vanongororawo nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato rezanu PF. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti sei vaMugabe vachiramba vachida kusimbiswa kana vakasarudzwa kare kutungamira kwemakore mashanu.
Ndinofunga kuti kuda maybe vanotaura mashoko saiyawo havazivi kuti musangano wezanu PF uno batwa sei. VaMugabe vakasarudzwa pakonvesi yapfuura vachinzi ndivo vanofanira kunge vachitungamirira musangano wezanu PF.
VaMabenge, munoti kudi pane chakaipa here kuti zanu PF iti iri kutsigira vaMugabe ichienda kumusangano wayo wepagoro?
Munoziva kuti zvinoitika nemhaka yeizvozvo vaZulu inhau yokuti dai vaMugabe zera ravo ranga richakaringana, utano hwavo huchinyatsooneka kuti hwakati tsvikiti, matongero avo achinyatsoonekwa kuti zvokwadi vanotonga vakamira pakuti nyika iri kuenda mune zvakanaka, paisambotaurwa gore negore nyaya yekuramba vachingonzi pachirungu zvamunotaura zvekuti vane vaida kuendosewa. Unoendosewa chii sezviri kutaurwa navachirumhanzu izvi? Unoendosewa chii iwo wakanzi tungamira kwemakore mashanu? Zvinongoreva kuti vanhu vari muzanu PF havana chokwadi nekuti mutungamiri wavo anovasvitsa here kwavakuda kuti ivo vasvike semusangano uyezve nyika irambe ichienderera mberi. Saka ndoona hangu sekuti hazvishamisi kuti vanoramba vakatsika ipapo pekungoti iko vana vachingoti tichiri kuvatsigira, nekuti chokwadi chavanoziva ndechekuti rudhende ruzhinji utekwatekwa hwevanhu vemuZimbabwe havasisine yatingati pachirungu confidence muutungamiri hwavaMugabe. Ndosaka ivo kuzanu PF vachiramba vachingosimba neyo yekuti tiri kuramba takavatsigira
vachirumanzu.
Ndozvandambotaura katingaramba chasekuti tiri kudzokorodza mashoko. Ndati avo vari mumusangano wezanu PF havashamisiki nazvo, nokuti zvinhu zvavakatoita nechakudhara vakati vaMugabe takupai makore mashanu kuti mutitungamirire. Then avo mupolitics tinofanira kuziva kuti kuna vamwe vanhu vanobhiyevha kana kuti vanoratidzira savanhu vari vezanu PF ivo vasiri vezanu PF. Kana munhu achinge ari wezanu PF asingadi zvinoitwa, ane nguva yanotaura zvichemo zvake kubva kudistricti, kumabranchi, kuprovinci, kusvika kunational. Kuna mastructures ezanu PF anosanganisira vana central committee, anosanganira vana national consultative assembly. Kana kuchinge kune chichemo chinobva kungava kudistricti kana kuprovinci, ndokwazvinogarirwa pasi zvoongororwa.
VaMabenge,
munoona vachirumanzu, hazvinaki kuti kana munhu ari iye akabata matomo enyika kubato rake sekutaura kwamuri kuita muri kutaura zvakanaka chose kuti musangano wavo vaMugabe munova musangano wenyu wezanu PF wakavapa mvumo ukavapa masimba ekuti ndivo ngavave panyanga kwemakore mashanu kubva pakaitwa Congress ipapo pacho payakaitwa. Makore mashanu achiri kure kuti asvike. Hazvinaki kuti mubato romunhu anenge achinzi ndiye anotungamirira nyika munge mune zinyekenyeke rinosvika pakuti vanhu vanezenge vakuita sekutoti vanomanikidzwa kuti varambe vachingotaura kuti tiri kutsigira mutungamiriri uyu. Kana zvasvika pazvasvika ipapo, zvine zvaipeiko kuti iwo musangano wacho kana zvichibvira udaidzire zvakare kuti tida kuona kuti vachiri kutsigirika kana zvichigona kuitwa zvazvo pachena zvisina kana kuti unonombunyikidzwa unonozondakamanikidzwa nekuti kuti zvirande zvichitika saizvozvo vachirumhanzi zvinozviringa kufamba kwenyika isu tatakatotarisira isu savanhuwo zvavo vasiri mumusangano imomo asi tichiziva kuti ava ndo vakanzi vatonga ava taakutsvaka kuti ko mabasa aya aripi ko sei zveupfumi zvisiri kunyatsofamba zvakanaka kodai kakumusangano kwavo kwanga kusiri zinyekenyeke vanga vachiwana mukana wekuti vatonge nyika zvakanaka mamiriro azvaya havasi vakaitonga ichienderera mberi upfumi huchifamba zvakanaka zvimwe zvese zvichifamba zvakanaka saka tiyechingoti kumusangano uyu zviri kumbotifambirawo seiko isu tiyechitokahadzika tiri kure kwatiri isusu kuti zvinofamba seiko kumusangano wenyu ukuku
vachirumhanzi tichitarisa nyaya dzezveupfumi vamabhenge vanenge vari kuti nyika inenge yananga musango
pane nyaya youpfumi ndofunga tingaramba tichingotsogodzera pamwe chete inongori nyaya yokuti takatsika panorwadza varungu kanchiti varungu ndoreva kuti kutora kwatakaita ivhu tichiritorera vachena ivava vachena ndovatofanira kuziva kuti ndo vanga vakabata upfumi hwese hwenyika kungava kumaindastry kungava kunoita nezvemari kungava ikoko kuminda kumombe kuzvipfuwo kumafurutsu nezvimwe zvakadero saka izvozvo kutora nyika kwatakaita ikoko zvakagumbura vakawanda ndosaka muchiona nanhasi America isingazvidzani nezimbabwe ndosaka muchiona vana britain ava vakambotimbunyikidzwa kudhara vasingazvidzani nesu
vagadzira chirumbanzi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf manzwawo zvakare kubva kuna vajoy mabhenge vanoongororawo nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition muchirongwa chedu chelife talk women's roundtable na 8 p.m nhasi tiri kutarisa nezveuwandu hwevanasikana nevanakomana vari kunzi vari kusiyira chikoro panzira vachinoroorwa kana kuroora kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai nhamba dzenyu pawhatsapp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 munhau dzemitambo varayiridzi nemakapteni ezvikwata zvenhabvu zviri mucastle premier soccer league vakabatana pamwe nevanyori venhau dzemitambo yenhabvu vari kusangana musi wa29 mbudzi kuti vasarudze vatambi gumi nemumwe chete avo vakaita mashiripiti gore rino mutori wedu wenhau dzemitambo michael kariati anotipa nyaya inotevera
izvi zvaziviswa nevanotaura vakamirira kambani yedelta beverages vemout media mutsamba yavanyorera kune avo vachange vari mubishi rekusarudza vatambi vakashura mari ava aka ndiko kekutanga kubvira muna 2012 sarudzo iyi ichiitwa mitambo yese yegore yapera makore mazhinji sarudzo iyi inowanzosiya vamwe vachigunun'una zvekuti muongorori wezvemitambo yenhabvu vaalexander muchabayiwa vanoti vasarudzi ava vanofanira kusiyana nezvekutarisa vatambi vanobva kuzvikwata zvavo kana zvikwata zvavanofarira asi kuti vasarudze vatambi vakaita mashiripiti chaivo
kurudziro changu chanu chiri chekuti vanhu vanosarurava ngavasatarire timu dzavo dzavanosapota ngavaite zvinhu zvingori fei vatarire vanhu nematambiro avakaita hazvinei kuti ndeyekutimu ipi
vamuchabayiwa vanoti zvinooresa mwoyo kuvatambi vanenge vasiyiwa asi ivo vachiziva kuti vanokodzera kuve pakarenda yegore
zvinooresa mwoyo vatambi vamwe vakatamba zvakanaka gore rese vachidhizevha then because vanhu vanenge vatarira maplayers ekutimu dzavo saka zvinodimotivata vafan ava vari kusimuka vakatamba zvakanaka vachiti taachivha
muteveri weHarare City vapaul mushambadope vanoti semaonero avo mutambi weFC Platinum Walter Musona ndiye akatamba kudarika vatambi vese zvekuti anofanira kuita superstar of the year
Walter Musona nematambiro aita gore rineri ano deserve something.
Simutsigiri we Capes United va Innocent Mushambi vanoti Leonard Sipa wechikwata chavo ndiye akanyanyorura tichitarisa makore ake ati wandei.
Leonard Sipa matambira ake neeje yake zviri kushamisa vanhu vakawanda taitofunga kuti aritire izvozvo zvakutotishamisa kuti abva nekupe ndiye anobatsira Capes kusvika pairi zvino ikakwanisa kutora league. I think his name will be recognized seriously.
Vamwe vatambi vari kunyanyotaurwa nezvavo vanosanganisira Steven Alimenda weDynamos, Prince Dube weHighlanders, Gift Mweti weHwange, Patson Jaure naLibert Chakuruma veNgezi Platinum Stars, Ronald Chinyengetere naMashao Mudewe veFC Platinum, pamwe naHard Life Zirepi na Ronald Pfumbidzai veCapes United. Pfumbidzai anofunga kuti anokodzera kuve pavatambi gumi nemwe chete ava.
Ndoti pangu ndakaita. Yeah, I did my best.
Kunyange hazvo Soccer Star of the Year nevateveri vake vaviri pamwe nemurairidzi wegore rino vachasarudzwa musi uyu. Ava vachaziviswa kuruzhinji pamabiko achaitwa neve Delta Beverages avo vanopa mari kupremier Soccer League. Danny Piri uyo aitambira Chicken In gore rapera ndiye ane mukombe uyu. Piri ave kutambira chikwata cheGolden Arrows kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mune imwe nyaya yemitambo, mutambi wetsiva nemukurumbira munyika Charles Manyuchi aramba mashoko ari kubuda ekuti acharasikirwa nebhande rake reWorld Boxing Council Silverweight nekuti haana kuridzivirira mukati memwedzi mitanhatu. Ngatinzwei hurukuro yaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mashoko aya akarasika munzeve dzangu nekuti zvizhinji zvose vanhu zvinotaurwa nevanhu handizvo zvinoitika. WBC is a big organization. Haingangomuka yakati Manyuchi hauchisina bhande. Ende anofanira kuziviswa haasi munhu weherald kana kuti reporter. Anotanga kuziviswa ndimanager. Ende isusu hatina kutadza kudefenda belt, hatina kukonewa. Pane maruzi anoitwa in boxing. Anongomuka makusena akanyora mupepa kuti atorerwa bhandi. Ko mangwana akazonzwa kuti harina kutorwa nekuti bhandi rei ini ndinari ndiri kandini dati. Ende ndakatisaina contract ndikunorwa kuSingapore muFebruary. Aiti yakasanishenwa neWBC. WBC haingaita benzi nekuti ingasanishena izvari bhandi yakatora. Saka ndofunga nyaya dzangu kutaurwa nevanhu vasina kuona vasina kwavakabva.
Asi panewo here zvingaita kuti zvisimudze hutsi hwenyaya iyoyi?
Ini manzo apo ndoona kuremiwa napo. Pano anzwa nhanho nzi manager kana kuti rangu basa kungopinya mbiri ndobimidza vanhu chete. Tero zvikanzi ratorwa mukuru bhandi havana kutora Charles Manyuchi. Vatora bhandi ini ndongorova chero anenge angoiswa kumberi kwangu. Ndo basa rangu chero chero. Ndokwandine masters.
Saka mati muri kutarisira kurwa muna February muri kurwa nani?
Ndakatosana contract taracho baba ndingaradza kuverenga nokuti rakanyokwa nezvimwe vanhu meno ndikada kuti tsanangura ndingafekesa vaka. Asi tarisa Sunday mail yaye Sunday mail zvacho pari ipapo amekana magona kuverenga mimbozi sezvo ndakatadza imi. Ndakatosana contract yekuti musi wa 17 February ndiendere kuSingapore. Ndichidatsurana nemunhu ari ikoko ndichinomurovera kumusha kwake zvekare. Saka isu semaZimbabwe ndinofanira kusimudzirana kwete kudzirikisikana kwete kukufarira kuti munhu anzi bhandi ratorwa asina kurwa. Ndoda kuti ritorwe ndarova munhu kwete kutorwa kana kutorwa ndarohwa kwete kutorwa nekuti anzi maruzi.
Uyo angari mutambi wetsiva ane mukurumbira zvikuru munyika Charles Manyuchi achitaura ari parunhare iye naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanomisa urongwa hwavo hwekuda kupasisa nechimbi-chimbi mudare reparamende Bhiri reReserve Bank Amendment Act, iro rinogadzirisa kushandiswa kwemari yemabond notes. Kunyange hazvo hurumende iri kuti mafuta edzimotokari azere munyika uye anokwanira nyika kusvika gore rinouya, vedzimotokari muchinoi vanoti vatotanga kushaya mafuta epeturu. varwiri vekodzero dzevanhu votarisirwa kupiwa mubairo nesangano reZim Rights mangwana. Mutambi wetsiwa nemukurumbira zvikuru Charles Manyuchi anoramba mashoko ekuti akaruza bande rake. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai munhau dzechindevele nantungamiri Nkomo weStudio 7.